Nzvimbo dzinosanganisira Hopley, Mavhuku neEpworth muHarare, Chitungwiza neDombo Shava, ndedzimwe dzinonzi vana vane mazera anogona kutangira pamakore 14 vari kuita chifambi nevarume, vamwe vanogona kunge vaine makore anodarika 50 ekuberekwa. Dzimwe nguva vanasikana ava vanonzi vanopiwa dhora rimwe chete rekuAmerica semubhadharo wekuita zvepabonde. Muzvare Primrose Manyange, musikana anogara muHopley, vaudza Studio 7 zvimwe zvavanofunga kuti zvinogona kunge zviri kukonzeresa kuti vasikana vadiki vemunzvimbo iyi vatengese miviri yavo.
Tikangotarisa muno muHopley vazhinji vacho vanodika vanogara vari vega. Vachigara vari vega vakadaro handiti mumwe anoda kudya, anoda kupfeka. So vazhinji the best thing that they could do vanenge vakutongoti it's better tenda chii tichengese dimuri. Plus vamwe vacho vanenge vakuzopfurirwawo futi nevanhu vakuru vanogara muno.
Mumwe musikana wechidiki muzvare Marble Jamu vanogara kuDombo Shava vanoti vabereki vari kusungirawo vana vadiki mukuita chifambi.
Vabereki vanofanira kuziva kuti havafaniri kuita tsika iyi pambi pevana vachiona, nekuti zvimwe zvacho vana vanopedzisira vaita sekuteedzera, nekuti kunyange vakuru vanotaura kuti mbodzi kusvika mufenje hufananyina.
Mukomana abva zera anoshanda nesangano reFemale Students Network Trust vaNobert kuva mudiki vanoti nhamo ndiyo honzere huru pakutengeswa kwemiviri nevanasikana ava.
Vanhu vari kunonga svosve nemuromo. Vana vadiki vakuengage in prostitution zvakanyanya kutraya kuti vangaoneka mari kekuti vangatenge chikafu vakararamisa mhuri. Nekuti vakada kupinda mumadhorobha vachinotengesa, kanzuri iri kuvatevera ichinotora zvavari kutengesa zvacho.
Sangano reGirls and Women Empowerment Network rinoti patsvakurudzo yarakaita maererano nenyaya iyi zvakabuda pachena kuti dzimwe nguva vanasikana vanoita chifambi vari kushaya dzidziso yakadzama kubva mudzimba dzavanogara. Mukuru wesangano iri muzvare Kumbirai Kahiya vanoti kutengesa miviri kwevana vadiki ava haisi sarudzo yavanoita asi kuti vanenge vachitombonyikidzwa.
Haisi sarudzo kuti tingati vechidiki vari kutengesa muviri, nekuti pamazera aya pamutemo wenyika yeZimbabwe unoti vana vemazera iwayo cannot consent, havakwanisi kubvuma kuti ihe ndinoda kana kuti handiri bonde. Saka nedzimwe dzenguva tiri kuti vana ava vari kungombunyikidzwa. Kasatarisa zvakare vamwe vacho mukusatoziva kuti zvii zvinenge zvichimboitika, vachishungurudzwa, vachimbunyikidzwa, vachitambiswa, vamwe vacho vanotozopedzisira vava vana amai ivo vachiri vana vadiki.
Asi mukuru anoona nezvemabhizimusi achiri kukura mubazi rinoshanda nemadzimai, Engineer Francis Gondo, vanokurudzira vasikana nemadzimai kuti vatore mikana yakachena yekuzvisimudzira yavanowaniswa nehurumende.
Madzimai mamwe echidiki ari kutozviitira zvinhu zvemaoko, saka tinoti huyai tishande pamwe chete neministri nemapartners atinoshanda nawo kuti tikusumudzirei muite mabhizinesi enyu, muite mari.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzevechidiki uye vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana muzvare Ekenia Chifamba vanoti panoda mushandira pamwe kuti dambudziko rechifambi muvana ripere.
Varume ndo vatinoda kunyanyotaura navo. Isu tinotoda kuti vauye tiwirirane kuti vachengetedze vana, nekuti hanzvadzi yako mwana wako mwana wehanzvadzi yako, asi kunoti ndivo vapari vemhosva idzi vari kumbunyikidza vana pabonde. Vanofanira kuchinja mafungiro avo nemaitiro avo. Pavanonwa doro kumabhawa ngavazvitaure nyaya idzi kuti vana vadiki havabatwi, uye mudzikereke chaimo chaimo titaure nyaya idzi nekuti vana ava vakakosha.
Komisheni inoona nezvekuwaniswa kwemikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi yeZimbabwe Gender Commission inoti kutengesa miviri muvana hakusi kuitika mumadhorobha chete asi kunzvimbo dzakafanana nekunocherwa zvicherwa, kune makorokodza uye nemumigwagwa mikuru yenyika inofamba magonyeti. Vanasikana vanoita zvekutengesa miviri ava vanonzi dzimwe nguva vanotapurirwa zvirwere zvepabonde kuita pamuviri panenge pasina kurongwa kana kusapiwa mari yavanenge vawirirana nevarume vavanoita zvepabonde navo. Gwaro rakaburitswa nesangano reAssociation of Child Protection Professionals muna 2022 rinoratidza kuti pane zvikonzero zvakawanda zviri kupa kuti vanasikana ava vatengese miviri yavo, asi chikuru inyaya yenzara. Gwaro iri rinotiwo kunyange hazvo dambudziko iri richinyanya kubata vanasikana, vanakomana vari kutengesawo miviri yavo. Zvimwe zvinonzi zvinosunda vana kupinda mumambure aya inyaya yekutungamira mhuri mushure mekushaya kwevabereki kana kushandiswa nevechikuru vanenge vavanyengedza kana kutumwa nevabereki. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.